ndakanda yadiri mukorera 2015 chirongo chevana vechidiki mayouth ari kubatsirwa kudzidza ma different kumayunivhesiti akasiyana siyana muamerica.
Imimi pamanga muri muchirongwa ichi nguva yenyu zhinji yanga iri yekutogara pasi muchitodzidza sevanhu vanotori kuchikoroka.
Mangwanani chaiwo 9 o'clock tinge tatochitotanga classic tichitanga tichitopedza na 4 mauya vakuru vedzidzo vakasiyana siyana kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana tikatosangana nevamiriri vehurumende vemaparliamentarians vachiuyawo kuzvidzidzo zvedu vachitidzidzisa umwe neumwe aipiwa awa yake yaichidzidzisawo nekutibvunza mubvunzo tichitovabatsirawo pane dzimwe nzvimbo dzavaitoda kudzidzisawo kuti zvinhu zvinofamba sei kuafrica nepolitics dzekuamerica kuti zvinosiyana pati uye zvinokwanisa kubatsirikana sei mukupfuurira mberi. Saka kwati pandaiva ndiriko ini nguva yakawanda tainge tichidzidza tichiendeswawo kune mamwe mabhizimisi tinoonawo zvavanoita kuti zvinoitwa sei vachitadzidzawo matekinoroji avari kushandisa emazuva ano anobatsira kuti basa riite lighter tichiendeswawo kune mamwe maorganizations vanobatsira vanhu vanorwara indanga tichinge tichidzidza zvechileadership kumacivil society tichitodzidzadzidzwawo kuti vanofambisa sei maorganizations munogadzira mastructures enyu sei uye kuti kana muchitsvaga mari dzekuti musapote maprojects avari kuita munzvimbo dzakasiyana siyana munokwanisa kutsvaga sei.
Saka imimi mapedza chirongwa ichi madzokera kumusha zvakakubatsirai sei kuita zvamuri kuita muchirarama mazviri iko zvino?
Zvakanatsa kubatsira ndechekuti zvinhu zvatakange tichiona nevanhu vatakasangana navo vamwe vacho nhanhasi vachikutibatsira neinformation chaiyo kuti pane unenge uine challenge wongotumira munhu tsamba kuti ndokumbira undibatsire pakati nepakati votoona munhu atokupindira atokupa information. Kwandiri inini ithink programu yakabatsira kuti tinatso kuva kuti uzive vanhu vakawanda uye no just vanhu vakawanda but uzive vanhu vakawanda vanokubatsira muupenyu.